tripo tiri kugama kuti timai yati tiri kudzimba makumba ago nokufamba zvakanaka asi tinanavirira kuti miri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiriridzwa tikazivi kuti unenge wakabayiwa chii saka nyama dzinamuatichikodima asi zviri kuita zviri nani.
Asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro?
Zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvanhu zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kuzama kunotsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tive tichishandira panhu pakachengetedzeka nekuti patakapedzera kunge tiche pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vazvino tichitidzira mushure meunge uye mabheta tisedu asungwa tisaka nouya futi akumapurisa kwakaya vanhu vatisinganzwisise kuti vanhu rudzio so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu.
Muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvichifamba sei?
Zvatinoita paya takatozotangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera so vanotonovhiringidzana nevakomana ivavo panze vachiti vanoda kupinda asi vakomana ava vanga vanhu zvipira zvatanga tavaudzawo kuti aiwa kamunhu anopinda muno mushure mekunge achiriya nemu maonawo mazivisiwa kuti hama dzedu dzatanga kurakidzai dzikaite nekanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza tainozama kuti tigadhiridze nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainoita kuti vakomana ivavo vabatsvondo vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vesiao vapereta dzinenge dzisina maplate vaakuramba vachimawanda vachidzama kuda kunopinda isiri nguva yevisit also vari vanhu vavasingazivi.
Tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei?
Motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamitoni park vanonoti pemukidza yavanongedzerwa pfuti zvinoitwa mumotokari yemhando yegd6 yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndo pandakaona dombo richikanzwa pahwindo remotikari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndo pandazovharwa nebhachi kuti tikaona